Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 14 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihoro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana yaitambirwa muna gumi guru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra 2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navataderera.
Musangano uyu zvabuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvozvo kutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyatingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tiri kubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndoriri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatiregedzei kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndo zvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varesponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai timbogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinonzwisisika ndosaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona vakuru vako. Isusu tinoramba takatarisira kuti panotove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana kurwara muzvipatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika paground.
Imi sevashandi hurumende zvii zvamuri kuda?
Isusu sevashandi vehurumende zvatinongoda isu ndezvekuti tidzoserwe muhoro wedu pamari yataimbohora kare. Kare taihora $540 muna October 2018. Asi zvakare tirikuona kuti ikoko kuma US dollar ikoko inflation irikuramba ichirovawo. Saka mukuverengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike ku-$671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose vachitarisana vakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Saka vakagwerengedza gwerengedza tikada 671 vari kuti ivo panenge pai kuda $3 billion yatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu aiwaka ngatichitauriranai zvatinogona kuti tikatifambe fambe towedzera zvichindirana nekuona kuti mari yava kukorektika pari zvino yakamira sei. Saka taita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Chaderera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Gouveia Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Taura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Zvinoratidza Zimbabwe haina kusununguka. Ndingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi state capture muchirungu ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavashoma kwete zvenyika. Chechipiri, ndotarisa umbavha unoitwa nevari kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatongopiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera, kana kuti kunotonzi kwabiwa goridhi vatobatwa mari paipo zvatopera. Iyi munyika yakasununguka umbavha kwemhando iyi hauko. Chechitatu, toenda mukodzero dzevanhu. Tisizvo zvatiri kutaura zvaizvo zvipanazvo, kune vadzidzi 16 vari paHarare Central Police Station and vatovharikwa kudarika mutemo mugombere mutemo unoti munofanirwa kuita maawa anokwana ekufutei unofanira kunge waenda mukoti kudarira dzikoshwa, asi vatodarika.
Vaharuzivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Rakungwa yakareba kwandakaita uku kwakatondisimbisa nekuti chekutanga hazvisi zvinhu zvinandifadza kuti umwe munhu anga achizorwadziwa achipinda mukutambudzika nemarwadzo sana ndakapinda ende kuti zvisaitika uye zvisadzokonzwa futi chinokwandiri, tinofanirwa kunge ndawedzera kurwisa uye nekuonesa vamwe neruzhinji rweZimbabwe kuti nati ngambe ichitiwedzera kuita zvinhu zvinoda kuti tibvise dambudziko iri riri kunetsa munhu nekuti dambudziko iri tinoramba tichiitambura. And zvaitoita kuti even pada ndiri mukati 322 days ndaitowana mazana zuva rimwe nerimwe ndaironga zano wande kuti asaka tinoona sei tinobvisa sei hurumende iyi nhare yatinayo munyika medu.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzichaitwa muna 2023.
And saka ndichikurudzira kunyanyanya vechidiki nokundo vazhinji munyika ende ndio vane ramangwana riri kufondewa zvaizvozvo kuti hade tinonyotsa kuvhota ndo nhano yekutanga kana tanyoresa tozonana nezvitu kuti tinofamba sei ufuchi ndinoyimba ndinotenda ndi
asi mukuru wevechidiki mbato reZANU-PF Modunure Harare vaEmmanuel Mahachi vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF ichakunda muna 2023 vaMahachi vati mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dzeMDC dzipinde muZANU-PF
kuwina maelections zeZANU-PF takatotanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa naPresident yedu vaMnangagwa tinotarisa kuti vari kuita zvinhu zvinobatika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti President vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotaridza kuti tinowina maelections
vaMahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika
mayu akawanda muno muZimbabwe vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuZANU-PF so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANU-PF
mune imwewo nyaya mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadza Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa
tiri kutaura kuti vanhu vanoziva vatungamiriri vavo vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachakamba naro nderipi but for now tiri kushandisa zita rekuti MDC Alliance kana zvichizenge zvachinjwa zvashandurwa tichakuudza
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 Gwaro raburiswa nebazi rezveutano kuvatori venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda reCOVID-19 rinenge rakamira sei. Gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro. Vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiwa. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5222 ukuva vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevana kana kuti 225,084. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamirioni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 4,192,768. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 21,565. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 ichi. Yashika mbuya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa, kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya marara tanoita nayo ya mabhina akapedzisa kutakurwa before Christmas anhu azatatakurwa tangozara marara kwese kwese zvati zvofamba zivi vanhu vachapedzisa vakurasira vakudzosa kurorokurorasa marara pasina kuvhurwa manje.
Vaimbokanzura weWard 17 vaJohn Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzuro yesutakura marara Ward 17 area inosanganisira Hobos naDP kusanganisira na Phase 3. But kuti ndinyatsoziva kuti wai wasutakura marara tina hanza because problem yataita ndeyekuti the council staff watone katika kekuti hawarespondi even kumamesaji o kafona hawarespondi vanongochita sezvausisiri kansela so vanonga ungoda hatichadi kukuteerera but handizvo manje because ikozero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa kombeni yake yanonga ariso but now it's different because hawachatomboiti even to respond saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyangwe vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuHobos chaiko hatichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara. Taimbocherera mumabekyard medu mumagadheni nomamita asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu saa totoshaya kuti marara acho zvinezvi tochimacherera paiko tonakanda kurusere kasakuvaipa zviendi.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamhepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpren Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari Mutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyange hazvo kanzuro ichiita ina motokari dzemarara dzakakwana, chinoshamisa ndechekuti kanzuro inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuro zvikakarara zvemotokari.
Kunonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara muguta remamutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tichikuratidza kuti zvinenge zvikuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuitwa ina ndodzinofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuseguta rese kwozotengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kuva vachifamba vachibvakacha sevakuru veguta. uye vanhu ndo vakakosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichiitwa naizvozvo kuma priorities anofanira kunge achiiswa kuvagari venzvimbo.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakavanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Community in South Africa, Vabongani Mukwananzi, vaudza Studio 7 parunari vari muJohannesburg, South Africa, kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe uhurumende wayo.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavakidzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe, kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Mike Lando Chitangana vakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vali muLusaka, amai Chitangana vanoti urongwa uhu hwakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amai Chitangala havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziva sekanzuru kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziva kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziva zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala, vanoti kunyangazvo kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo uye Rwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi Nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabwens ari muguta reLusaka, maZimbabwens ekuti tichisa varare muchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mazuva mashoma nana kana mumwedzi mishoma nana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara border, mamaketa akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Sarili bando, mbara isivani. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana. Basarili bando, mbara isivani. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana. Musha mkuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana. Musha mkuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana.
Kunotadza kubuda nechisungo nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo rawo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Gouveia Chiwenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.